Blessing yezvikafu muno mumasingo province. Province ino yose madistrict acho ese ari 7 kubva kuna Namwenezi, Chiredzi, Zaka, Bikita, Gutu, hakuna chikafu zvachose.
Saka vanhu vari kurarama nei?
Iye zvino ma non-governmental organizations anga achimbobatsira batsira vachimbounza chikafu. Saka ndovoga source of lifeline yanga yasara, hapana zvekumwe. Government haina zvachose. Vanhu iye zvino zvishoma zvavakanga vasara nazvo mumatura hakuchina zvekuti vakungopanana kungopananawo vanokorera uyo uyo vanokorera uyo.
Ko vana vari kukwanisawo kuenda here kuzvikoro uko?
Vakazhinji Blessing vakufudza mombe pamisha yevanhu vashoma vanokwanisa kuti vafudze mombe. Vazhinji vari kungogara, vamwe vari kungomanya kutaoni kundogara kutaoni itoko kunoita mabhegasi. Vamwe vazhinji vakangogara mumisha vanosiririsa kani.
Ko zvipfuyo zvakaita semombe nembudzi zvichiko here? Nekuti pane nguva yazvakambonzi kwanga kusina mafuro.
Mvura yakazombouya yakati wandei ikakavha maareas akati wandei akaita sana anasana Bikita vamwe nana Zaka, zvokuti bundo remombe kuerea idzodzo zvichikwidza kuenda kuna ana Chivhu, bundo remombe ravako. Asi kubva kuna ana Zaka muzaka uchidzika kuenda kuchiredzi, ikaenda kuchipinge, kuenda kumenevhi, hakuna chiriko, hakuna. Ng'ombe dzanga dzakutengeswa ne $30.